Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 25/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti Africa inofanirwa kuzviriritira. Kambani yemasaisai yeStarlink yekuAmerica inopiwa mvume yekushanda muZimbabwe danho ratambirwa nevakawanda. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekubatana kwedunhu iri reAfrica Day. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti Africa inofanirwa kurwisa kuti izvigadzirire yoga zvinhu zvainoda uye kuzviwanisa chikafu. VaMnangagwa vatiwo upfumi hweAfrica hunofanirwa kukura kuburikidza nekuve nevashandi vakawanda vemazera anoshanda. Vaimbove mutungamiri weTripleC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekukorokotedza vana veAfrica pazuva iri vachiti remangwana reAfrica riri mumaoko avo vana vemuAfrica. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unoremekedza nhaka yeAfrica uye America inotarisira kusimbisa ukama hwayo nenyika dzemuAfrica uchiti budiriro yeAfrica ibudiriro yepasi rose. Asinyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayi Zembe vanoti zuva iri riri kucherechedzwa dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seDRC, Sudan neMozambique dziri muhondo uye kodzoro dzevanhu vemuAfrica dzichienderera mberi nekutyorwa munyika dzakawanda izvo zvinopesana nechinangwa chezuva iri. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Izuva raikurudzira kurwirwa kworusununguko munyika yoga yoga. Saka tinoti nazvino iko zvinhu zvatiri kutaura kudai, chinonzi rusununguko chii hazvaireva kungopidigura hurumende dzakaiswa neupambe pfumi hwavachena chete. Zvaireva kuti kubvisa upambe pfumi hwavachena tounza rusununguko nemitemo yerudzi rutema noutongi hwejekerere hunosarudzwa navanhu. Zvino iyoyi chinangwa ichochi hachisati chasvika gejigejigejige kuti chinge chiri chinonzi Africa yasununguka.
Sei madaro Dr. Zembe?
Nokuda kwokuti nhasi uno tiri kuona kuti nyika zhinji dzomuAfrica dziri kutongwa noutongi hwechidzvanyiriro hwevanhu vorudzi dzomuAfrica. Nyangwe tikatarisa muno muZimbabwe tiri kuona zvino kuti nhamo yashura mari yerudzi rwemuAfrica rwedu rwechitema rwaparara. Ruri kuparara nenhamo yekushaiwa mabasa, nhamo yekushaiwa mishonga, nhamo yekushaiwa zvoupfumi hwenyika, nhamo yekushaiwa zvipatara, nhamo yekushaiwa kunyari dzidzo dzavana muzvikoro noutano, zvose zviri kuramba zvichishayikwa nevanhu vatema muZimbabwe. Saka naizvozvo Africa Day iri kuyeudzirazve zvakare rudzi rwese rweZimbabwe norwo muAfrica kuti tirambe tichingorwira rusununguko, kodzero dzavanhu noutongi hwakasununguka hwejekerere.
Pane vari kuchema kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo Africa iri kutorerwa upfumi hwayo zvikuru nenyika dzekumawirira nedzekumabvazuva idzi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiti kwecho?
Tiri kubirwa pfuma yedu iko zvino yezvicherwa, tiri kubirwa pfuma kana yomaindastri imomo nedzinyika dzakaita sana Russia, China nana France. Nendava yekuti nyika idzodzi dzava kuuya zvekuita zvakamboitwa na idzo dzinyika idzi dzokumavirira saka hapana chanakira rudzi rweAfrica huru kutoitwa varombo nenyaya yavava vauya zvekupamba vachiita zvekupa mbwire mbwire kana kuti zvokuunza uori hwoutongi hwoudzvanyiriri saka dzine dzisinei nekodzero dzevana vemuAfrica.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunhare kwaGutu kumasvingo neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vazivisa nhasi kuti vapa kambani yekuamerica yemasaisai yestarlink mvumo yekuti ishande muzimbabwe. Izvi zvinotevera kunyorera kwakaitwa nekambani iyi kupotras ichitsvaga rezinesi rekuti ibvumidzwe kushanda iri munyika. Mumashoko avo avazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter, vamunangagwa vati kambani yeStarlink ichange ichishanda nekambani yemunyika yeIMC Communications Private Limited. Sangano renhau reZim Live rinoti kambani yeIMC Communications Private Limited ndeyamuzvina bhizimusi waWeekly Chivayo. Studio 7 yaedza kubata vachivhayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi nhare yavo yanga isingaiti. Starlink ikambani yamuzvina mari vaElon Musk vekuAmerica ichishanda iri pasi pekambani yavo huru yeSpaceX. Asi vamwe vanoti izvi zvaitwa navamunangagwa zvekuzivisa kuti vapa rezinesi kukambani iyi zvaifanira kungoitwa nePortraz sezvo iri iyo ine masimba ekusarudza makambani kana vekupa marezinesi, zvichireva kuti kupindira kwavamunangagwa kunenge kwoita sekunge vashandisa masimba avo ekuve mutungamiri wenyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika kana rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha.
Chinhu chihombe chaizvo chaitwa muZimbabwe naPresident Mnangagwa kuti vabvumire kambani yeStarlink kuti inge ichipuwa raisenzi rezinesi rokuti inge ichishanda muZimbabwe, nokuti kambani iyi ndiyo kambani hombe yezvamaindaneti zvamatandemutande pasi rose, zvekare ichizvitutumadza kuti inopa maservices ayo ematandemutande eindaneti aya akati dzakei kudarika makambani ose. Saka zvinhu zvingangofadza vamabhizinesi, zvinhu zvingangofadza vanhu vomuZimbabwe zvekare kuti vaakuzowana indaneti yakachipa.
Iko kupinda kweStarlink munyika kunosiyawo papi makambani emunyika agara achipa masaisai muZimbabwe?
Handioni makambani omunyika ari kuita zvamasaisai achinge achizobuda mubhizinesi kana achitungamirirwa navatungamiriri vanenge vakadzidza mabasa avo, nokuti kuuya kunoita vanokukwidza tingati makombetita mubhizinesi roga roga handikotsva. Vanofanira kunge vakazvigadzirira vamabhizimusi kuti nguva ipi neipi zvayo panogona kuuya mumwe unokukwidzana navo, ende havana ndingati control yokuti uchauya ndiani kana kuti zvichachinja ndezvipi. Saka handioni kuti makambani anopa zveindaneti muZimbabwe, anotekesa indaneti muZimbabwe angabuda mubhizinesi. Kubuda mubhizinesi kana kushayiwa bhizinesi ndo kungativa kukonewa kwoutungamiriri hwekambani, hatizvitarisiri kuti zviitike izvozvo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gloria Busuzu. Amai Busuzu mutungamiri wekambani yeGI Glow inoita zvemasola uyezve nezvemaboreholes kana kuti migodhi. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Mukatitsananguriro kuti makafunga sei kutanga kambani iyi?
Takanyanya ndimubva kufanda big business inyaya yekunesa kwemagezi nemvura kuZimbabwe. So ndozvakatanga kuti mubva kuti titange business, because in pane time around 2018-2019 magezi akanga achinesa zvisingaiti, even nemvura yainesa.
Imi semudzimai munoona zviri nyore here kuti vanhu vakuremekedzei pamabasa munenge muri kuita?
Zvinotinesei environment yatiri nesociety yatiri, kana vasati vazvizwisisa kuti especially when you look at business ratiri rewater even neenergy, ibusiness rakanyanyirwa nevanhu vechirume. Saka zvinhu zvichiri kunesa musociety kuti vanzwisise kuti even vakadzi ibasa ravanokwanisa kuita.
Saka imi munozvigona sei kuti mukwanise kubhalansa kuita mudzimai, kuchengeta mhuri nekuita zvakare mabhizinisi kune vamwewo madzimai vakateerera kunzoko? Zvinogoneka sei?
Saunongoda to manage your time. Ini ndiri mudzimai akaroorwa ndine vana vangu 4. Semudzimai unofanha kungogona kuya kumanaja zvinhu zvako. Endi chimwe chinhu chinonyanyobatsira ndechekudzidza kudzerekeka, kuti kumba unenge uine mubatsiri zvinhu kubata haufani nekuti uda kuita zvinhu zvese kana kunge uchiita tikano on position, kuitira kuti usaite kunge unoita zvinhu zvese. Chinonyanyondibatsira
tiri panyaya iyoyi yekuti munoita mabasa ekuwanikwa muchichera mabhoho nenyaya yesola iyoyi, mune muchiita sei?
Tinoita maservices emasolar system. Tinoprovida masolar system both domestic and commercial solar system neavo vari kugara nzvimbo dzisina magezi zvachose, kana kuti kune avo vari kunetekana neload shedding zvekuti magezi anongouya nguva kudobhaini. Saka tinooka masolar system anoshanda kunzvimbo dzisina magezi zvachose nekunzvimbo dzevanhu vanenge vachida kuita backup. Ende masolar systems edu ane masaizes akasiyana-siyana ende they are affordable. Anokeka for all macustomers. Anenge achingoda kungoshandisa kana kungoona matv nemalight anogona kungotorawo thesmallest package inoita 600. Kana kuti mumwe wada kusimudza zvinhu zvakawanda like mafrijes, matv, mawashing machine nezvimwe zvakadaro nemapump, anenge achitorawo package inoenderana. Saka tinongoti tinoprovida masolar system anoketa for domestic use whatever chaunenge uchida kusimudza, and also nemacommercial systems kuzvikoro, kumafarms for irrigation, yes, all masolar systems. Then on the board ziri inside nemaboard drilling machine nemawater siting machine. Saka mawater siting machine ndiwo mushini uya unotsvaga nzvimbo ine mvura. Saka isu sekambani takainvesta mumagemeni machine ekuti anotibatsira kunya kutsvaga nzvimbo chaiyo ine mvura before tatanga kuchera, nekuti chinhu chinorwadza kunyaya dzeboard iri kumakastoma kuti kuchera bhoho woshaya mvura. Saka tine mameshini anonyatsobatsira kutsvaga pane mvura, tapedza tobva tachera, tapedza kuchera tobva tatoisa mapumps acho anodhonza mvura zvese nematengi efusesi, zvekuti kune vaya vanenge vachienda nzvimbo dzisina magezi kana kuti dzisina auto recirculation, tiri shop 1 yekuti unotenga zvinhu zvako panzvimbo 1, zvinhu zvako zvinenge zvine waranti. Tinoita futi mapayment terms kune avo vanenge vachida kuisirwa masolar system. asimari yawe isina kukwana unogona kubhadhara ozi tichitopisira ozopedzisa hako kubhadhara asi uchitoshandisa solar system yako kumabhoho unogona kusivisa leisa uchibhadhara mbijana mbijana kana mari yako yakwana oo yatochera uyezve kana uri musizi sefan uri muno muzimbabwe uri musizi sefan unoita 0% deposit unongofila mafomu totouya totodzinya bhoho 0% deposit chosine kumasola tozotanga kubata mari kamwedzi kamwedzi
vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamunoita munoshanda muri kunzvimbo dzipi ndedzipi uyezve munobatika papi
tine mabranchi muHarare Gweru nemutare tinokwanisa kubatwa panhamba dzinoti +263 772 652 109.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tiri kukurukura nemukuru wesangano revechidikiri Platform for Youth and Community Development vaClaris Maduku pamusoro pechirongwa chiri kuitwa nesangano ravo chekugadzirisa mashoko anenge achinzi hasi echokwadi ari kukushwa kune veruzhinji zvikuru kumaruwa.
Kufamba nechirongwa chatikufamba nacho kuchipinge sesangano replatform for youth and community development chatinotaidza nemuchirungu kuti promoting civic awareness and action to counter disinformation. Chirongwa ichi ndechekugadzirisa mashoko ari kufamba munharaunda asiri kufamba zvakanaka. Mashoko ari kunyanya kukura kunharaunda dzekumaruzevha kana kwatingati kumarural areas. Isu patiri kufamba apa tiri kuedza kuita yatingati kaunda kutsvaga mashoko aya asiri kufamba zvakanaka kwatingati kumaita idea. Identify, tomaita verify, then tozomaita intercept and combat. Tingati tingeshanza nema gama matatu atingeshamba nao, atrugo dila nao, kutitine mashoko anonzi misinformation. Wana rukungo fambisa zunu, wanenge vangu sangana na shoka, napanga daipari pama WhatsApp, kana wadipa Facebook, kana wadipa vangu nzhoma, social media, wangu tendreza, pangu wasinga tozihudi mashoko, arufambisa ase chokwa, asasi zokanganisa. Poita atinuti disinformation, ndiye wana wanoto gazira, wanoto rara mane kugazira mashoko, wanoto aga ivo vachida kukanganisira vanhu mararamira vari kuita yatingati uite malicious intent posta itinoti malinformation yemango mashoko kuti munhu anokwanisa kuti akasangana neinformation yemunhu ingangodai iri yechokwadi ozoishandisa information yekukanganisira munhu. Saka tiri kuona kuti izvi zviri kukanganisa nyaya dzebudiriro nekuti vanhu vazhinji vari kufambisa mashoko vanhu vanenge vasiri kutonyesa kunzwisisa kuti mashoko anganzi echokwadi neatinoti ase chokwadi ndeapi. Saka isu asa redu se platform for youth and community development kutiedze kuti vanhu vazive kuti mashoko akanaka ndeapi, mashoko asiri chokwadi ndeapi.
Sei makafunga kuparura chirongwa ichi vaMaduku?
Tingati mukushanda kwatagara tichiita tanga tichinoti kuti pane gepu rakakura rekuti mashoko ari kushandiswa kazhinji nevanhu vari kumaruzevha vari kumarural areas. Mashoko mazhinji anenge achingouya nemasocial media asiri echokwadi asi vanhu vachitomabhiriva zvekuti muri kuona kuti even patakapedza maelections vanhu vachiri kutaura zvinhu zvisiri kuitika asi vachitoti aiwa ndo zvechokwadi. Kapasiti yevanhu vari kumaruzevha yekuti vakwanise kuona izvi ndechechokwadi ichachi chechokwadi ishoma shoma. Saka tiri kuona kuti nyaya dzebudiriro zhinji hadzisi kuenda mberi uye mamwe maplatforms atagara tichishandisa anofanira kunge achiendesa budiriro mberi mungadai muri muzvikoro kana kuti misangano yelocal governance yaya panenge vanhu vachisangana vachiedza kuti tibatsirane kuti tisimudzire nharaunda. Misangano yaisi kufamba zvakanaka kana kuti kune vanenge vachizouya vounza information isiri yechokwadi kunyanya vanoita zvematongerwo enyika ndovanenge vavotaura zvinhu zvavanenge vachifunga zvokonfuse vanhu. Saka tichikuona kuti kana tisina kunge tagadzisa nyaya yekuti mashoko asiri echokwadi timaite intercept timarambidze kuti arambe achienderera mberi nharaunda dzedu zhinji hadzizobudiriri.
Saka imi munozokwanisa sei kuziva kuti mashoko akushwa kana kupakurirwa veruzhinji haasi mashoko echokwadi?
Sesangano replatform for youth and community chatakatanga kuita ndechekutora mayouth atanga tichitageta for this project kwakuvadzidzisa kuvatraina media literacy training asi iri yekuti vakwanise kuona kuti mashoko asiri echokwadi anooneka ngenjira ipi uye tinokwanisa kumaita kaunda ngenjira ipi. Pataita izvi takavadzidzisa zvinhu zvinosvika gumi asi zvimwe zvacho ndezvekuti kana nyaya inge ya buda munga dae muri mapepa na au kana pa WhatsApp mwecheka kuti sosi yacho ya vakupi pani masosi zando zikana kuti nyai ichiwe ni kati ikutela nezei ini kana mazikokota vano zikana nge nyai dozo saka teshi ya kono kana nyai sina wa masosi zano shuka matatu kutela ni nyai yu inifu na ungu ishidaut kwa paka kazi nyai ino nakiza ino teke nyeza ya inenge ini headline ya kanya inenge kunakiza kino kuruzela nenga wafana kuvere nga kutarikiza pa headline kwete kungoti wakona headline pano wanti kana kivere nga mape paka nakipura vano kuta ungu kwa headline chete uhena ni headline do imwe zinu zidati mashoko asile chokwadi arambe echenda mberi
icho chirongwa chenyu chichiri kutambirwa sei neveru zhinji vama duku
tingari chirongwa iche kurugwisa mashoko asiri echokwadi atinoti susu mashoko asiri egwinyiso chiri kutambirwa zvakanyanyisa
mune vamwe masangano here kana mapazi ehurumende amungadai muchishanda nawo
pachirongwa ichi tikunya kushanda zvakanyanya ne ma community radio stations hurumende yakapa ma community radio stations ma residence akati kuti muno muZimbabwe sekuti kuno kushanda neve muganga community radio kuti ndiyo imwe yema sources ano trust kwa nenhara unde saka pakaita mashoko asiri kufamba zvakanaka vanhu vanenge vachishandisa radio kuzogadzirisa nekuti radio inenge ichipa yatinoti muchirungu right of reply kana pane mashoko asiri kufamba zvakanaka vanhu vaya vari get no kuti radio kwanzi chi kana munhu akatorwa zvizvo poita verification ndiri kushanda zvakare ne Mr Zimbabwe ndiri kushanda zvakare nemamwewo masangano anoita zvenhau muno munyika akafanana na Media Monitors the Broadcasting Authority of Zimbabwe kushanda zvakare navo mukuti mashoko edu afamba zvakanaka ndo vanenge vachiti pari kushanda muma community radio zoom angashanda according to my editorial policies
avanga vari mukuru wesangano revechidikire platform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID amai Isobel Coleman vakati remangwana reEurope uye mune dzimwe nzira dzakawanda remangwana repasi rose rinobva muushingi nekutsungirira kwevanhu vemuUkraine. Vakati vanoziva izvi ndosaka America nenyika dzine utongo hwejekerere dzainotsigirana nadzo pasi rose vachiramba vachimira vachitsigira vamwe vavo vemuUkraine. Amai Coleman vakataura mashoko akakosha aya kumusangano wezvebudiriro yehupfumi weKiev Investment Forum. Sehondo yake utsinye isiri pamutemo yaari kurwisa Ukraine, Vladimir Putin haasi kunangana nevanhu vayo chete asi kuti ari kuedza zvakare kuparadza upfumi hwenyika iyi. Amai Coleman vakati America sekuziva kwenyu iri kubatsira nezvombo nerumwe rubatsiro runodiwa neUkraine kuti irambe iri muhondo. Vakati America iri kutarisirawo mberi kune remangwana reUkraine mushure mehondo. Vakati ichishanda kuburikidza neUSAID, America iri kudyara upfumi muUkraine nemuvanhu vayo. Vakati chinhu chimwe chete chakakosha mukumuka zvakare kweUkraine kuve neboka rakazvimirira rakasimba rinokura uye rine hutano. Vakati pamwe neupfumi hwenyika hunoumba mabasa kuwedzera zvinotengeswa kunze nekuunza mari dzinobva kumitero. Amai Coleman vakati apo mauto eRussia ari kuedza kuparadza chikamu cheupfumi hweUkraine chinobatsira kuwanisa pasi rose chikafu, USAID iri kushanda nemabhizimusi kuwanira varimi vemuUkraine mbeu nefotereza, matura ekuchengetera zvirimwa nemikana yakachengetedzeka yavanoda yekurima nekutengesa chikafu chavo. Russia iri kurwisa minda yenyika iyi nezvivakwa zvinoita kuti ikwanise kutengesa kunze zvirimwa zvayo. Musi wacho wabvo 1, amai Coleman vakazivisa nezveimwe mari inosvika mamiriyoni 56 emadhora yekubatsira kuderedza kukanganiswa kwenyaya dzekurima muUkraine nehondo yeRussia nekukurumidza kuwedzera kumutsiridzwa kweupfumi hweUkraine. Vakati kuwaniswa kwemagetsi akawanda kunodikanwa mukushanda kwakanaka kweupfumi. Vakati Putin anozviziva izvozvo ndiko saka ari kuedza kushandisa izvozvo sechombo kuburikidza nekurwisa gwenya remagetsi nenzvimbo dzinobva moto wekudziya. Vakati USAID ichawanisa mari inodarika mamirioni zana nemakumi mapfumbamwe emadhora yekuti pawanikwe magetsi nekuendesa mberi chirongwa chekushinga nekubatana kana kuti securing power advancing resilience and connectivity icho chichawanisa nechimbi chimbi rubatsiro rwemagetsi kuhurumende yeUkraine mukati memakore mashanu. Mari iyi iri pamusoro peimwe inoda kusvika kubhiriyoni remadhora yawaniswa kare Ukraine neAmerica yakanangana nekuti magetsi aramba akabaka uye magwenya ayo emoto ekudziya aramba achishanda. Amai Coleman vakati America ine chinangwa chimwe chete, kwete chekuti Ukraine ikunde muhondo asi kuti ikunde remangwana. Vakati vane chido nechivimbo chekuti vachaona remangwana reUkraine rakagadzirwa nebudiriro nechiremera zvinowaniswa chete neupfumi hwenyika hwakasimba. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemabiko emitambo musvondo rino, apo Zimbabwe yave nemurayiridzi mutsva ari kufanira kubata matomu. Panguva imwe chete murayiridzi wechikwata cheDynamos Genesis Mangombe apinda panguva yakaoma. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Shondo rino kwakabaka moto apo chikwata chiri kupisa cheSimba Bora chiri kushanyira Capes United murufaro stadium. Musi uyo Dynamos yakananga kumandava stadium kunosangana neFC Platinum mumitambo iri kumangwana. Simba Bora iri kupisa ichirairidzwa naTony Raindiraya oyo akadzingwa basa neDynamos, asi kudimbare kwacho vari kuchema vachiedzera kuti murayiridzi wavanaye Genesis Mangombe ngaasiiswe basa. Simba Bora iri pachinhano chechishanu mapoints mashanu pasi pemanika Diamonds iyo iri kutungamira gungano iri. Asi Ndiraya anoti vari kuda kurova Capes United kuti vadimbure utungamiri hwemanika Diamonds.
Tambo watakatarisana nao watichatamba musi wesvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi murayiridzi wemanika Diamonds Jairo Stapera ari kuda kuratidza kuti veZifa Normalization Committee havana kukanganisa pakumupa basa rekurayiridza chikwata cheMaurias nekurova hwande musakubva stadium mangwana akare. Tapera akapiwa basa reMaurias neZifa neZuro izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti idanho rinofadza.
Idanho rakanaka pakuti rapawo vamwe mukana vasati vambopiwawo mukana. Toona zvavanokwanisa kuita tichitarisa zvikwata zvavanotungamirira.
Tapera achange achibatsirwa naTekshua Chiragwi naSo Chaminuka Sande Chidzambwa ari Chipanga Mazano. Asi Mangombe ari pakasiyana naTapera zvekuti anofarira kunokunda kana zvikatomesesa kuita mangange kuFC Platinum kuti zvinhu zvake zvigadzikane. Pamutambo neArenal Movers pakati pesvondo rino vatsigiri vechikwata cheDimbare vaimba kuti ngadzingwe basa kunyange zvazvo iye akakunda. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawson Muchambizi vanoti Mangombe ngaagadzirise chikwata chavo nechimbi chimbi.
As the coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to guide the team. It needs to be revamped.
Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0, Cheguru Pirates 0, Bigita Minerals 0, Ngezi Platinum Stars 2, ZPC Kariba 1, Yada 0. Herentals 2-1-1. Mimwe mitambo iri kumangwana uyezve yakamira seizvi. Greenfield vs Highlanders, Arenal vs Blauwe Chiefs. Zvichakadaro mhuri yeaive mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheCapes United Nelson Matongorere yazivisa kuti Matongorere acharadzikwa kumarinda eZororo Symmetry Park neMuvhuro nenguva dzatu masikati. Matongorere uyo aimbove mukuru wevarayiridzi venhabvu muZifa uyezve akamborayiridza ma mighty warriors nema young warriors akashaika nemswe chitatu Svondo Rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemwe na Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.